Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Bato reMDCT rinokunda bato reMDC Alliance musarudzo yameya weMarondera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 7,711. Nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mikare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,979. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala nezuro vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mushure mokupedza mazuva anoda kusvika mwedzi vari muusungwa kuChikurubi Maximum Prison. Mutongi wedare repamusoro amai Erika Ndewere vakashora zvikuru mapurisa nokuferefeta kwavakaita nyaya iyi vachiti vasikala vaisatiza mapurisa asi vanhu vasingazikanwe vaivatevera. Vakatiwo mapurisa akakundikana kuferefeta nyaya iyi nekuda kushandisa humpowo hwepaFacebook nemamwe madandemutande vasingatsvage humpowo hwakati svikiti. Vasikala vakanzi vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu sechibatiso. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vasikala vanzi vauye kudare redzimhosva mwedzi unouya musi wa1 gumi guru.
Nezuro takapinda padare guru rehaikoti rikapa vasikala bail kana kuti vakwanise kunge vachitongwa vachibva kunze. Vakanzi ivo vabhadhare mari inokwanisa kuita ma50,000 maZimbabwe dollars. Vakanziwo vaise passport yavo mubatwa hwamabharani wakumagistrates court. Vakanziwo vagare paimba pamusha pavo kusvika nyaya yavo yapera. Vakanzi uye vasatapa kana kutaura pasocial media zvinhu zvinoita kuti vachiinsaita public violence. Saka naizvozvo sezvo mutongo wacho wakauya nguva dzakundika dzapfuura havana kuzokwanisa kubuda. Saka nhasi uno tiri mushishi kumanyamanya kuti tikwanise kubhadhara mari yacho yechibatiso vakukwanisa kubuda nhasi.
Pazvirongwa zvavakapiwa zvekuti vabude pane zvamunopesana nazvo here? Munogutsikana nezvakataurwa kudare redzimhosva?
kanda reds moto rataura isusu sema kweta tenge tichungoti aiwa dare noo mawani la raita chatino to gunungu na nacho isusu suzaka pakudari chatino gunungu na nacho zunu zo kutiwa skala kubapokuta ngalanda wa singa hani kutombo sumwani kutu mkatarisa nukutoro poza mashoko alanonzi lakataura pamutemo isu tinoti sema kweta aisi mosha chwechipiri aisi nyaya yokuti waka kwanisa kukara mchitoki siku mwezi
dare raka taura ere kuti vano sezo karini kusotongwa
dare raka reku magistrate court rinoti iyo vanofanira kudzoka vasikara musi wa 1 October kuti vange vachiti zviratidza pamberi pedare inonzi pachirungu routine remand asi kuti vange vataura kuti vasikara vakatongwa rini aiwa dare asati ataura izvozvo toda kuzivisai kuti musi wacho uyoyo takatota miko kudare rekumagistrate court tikavazivisa kuti nomusi wa 1 tichautsoka kudare rino tichivataurira kuti vasikana ngavakurukwe vasunungurwe nokuti mhosva yavanonzi vakapara pamutemo hapana nyaya tichida kuti dare tiongore izvozvo
ko ivo vakasimbawo here nekuti taimbonzwa kuti pamwe vari kurwara havasi kuita zvakanaka
vanga vasiri kuita zvakanaka makumbo avo anga akazvimba ende tinozivisa kunyaya yemabatirwo avakanga vakaitwa mukati nokutapwa muchikurubhi maximum prison
avo vange vari rimwe remagweta ava Job Sikala va Harrison Nkomo veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare neStudio 7 zvichakadaro munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vakanzi nedare vabviswe parimandi sezvo mapurisa asina kupa humbowo panyaya yavaipomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende vaHwende vaudza Studio 7 kuti hurumende yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kushandisa vamwe vatongi kumbunyikidza vanopikisa asi kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogarawo vachiti hachisi chokwadi kuti matare anotonga achitarisa kuti munhu ndewebato ripi mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaHwende
zvinhu izvi zvinhu zvatifadza zvikuru patatina kunyanya kufara zvedu pamusana pekuti zvinoratidza kuti vamunangagwa nehurumende yavo vari kushandisa matare kuti vaomesere vanhu vari kupikisana navo mupolitics
ko sei muchidaro vaHwende
bhozi mukaona masungiro andakaitwa nekuteerwa kwandakaitwa ndiri kuzororo kuNamibia vachitumira maCIO kuti vandibate ikoko tichizouya kukoti koti ichizoona kuti handina mhosva tangoita maminiti anokwana mashanu chete muhaikoti nyaya yanga yatoraswa because nyaya chaiyo panga pasina kubvira pekutanga
izvi zvinokuratidza ichi chaizvo takatarisa matare
zvichidai zvinoratidza kuti matare chichemo chenhu chekuti matare haafaniwo kuti ashandiswe kuti avhiringidze vanhu veopposition vanenge vachiita basa ravo opposition inodiwa munyika iripo pakupikisa pakuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuenderera mberi mukatarisa ndainge ndane mwedzi inodarika 18 ndiri parimandi ndisina mhosva yandakapara ndakaisa matitle deeds angu mapassport angu akanditorera ndisingakwanisi kufamba bhizinesi rangu rakaparara munguva yandandiri muusungwa zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvichiitiswa nenyaya yekuti unenge uchipikisana nehurumende but zvisinei hazvo tinongoti ndiyo sitagura yacho handere yemberi kune zvinhu zvikuru zvichaitika kune vanhu vanenge vachipikisa kuna Munangagwa vamwe vari kufa inini ndinotofara kuti ndandabuda munyaya ndiri mupenyu so ndo zvinhu zvinotishungurudza izvozvo ndosaka zvedu tichifara kuti zvinhu zvedu zvaita but ngatirambe takaisa pressure so that tigadzirise nyika yedu zvakanaka
asika vehurumende vakaitawo segurukota rezvemitemo vaziyambi vari kuti zvinoshamisa kuti munoti matare anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani asi iyo hurumende ine nyaya dzakawanda dzairi kutadzawo kubudirira kumatare uye imi masunungurwa wani nematare acho
nyaya iripo ndeyekuti honguwo kune mamwewo majaji asingatevedze mutemo wavamunangano vasi kuziva kwamunoita dambudziko huru riri kumalower court kunana majusticy court but zvinofanira kunge zvichiitika mune nyika yakaita seZimbabwe ndezvekuti hapafaniri kunge paine mukana kana mudiki zvavo wekuti vamunangagwa vashandise makoti kudzikirira vanhu vanenge vachivapikisa muhurumende. Izvozvo hazvifanira kuitika zvachose. So ndo nyaya iripo yekuti hongu zvinoratidzawo kuti mamwe majaji ariko, majaji ese haangashati. Vazhinji vamwe vari kutotowo kuti rusununguko runge ruriko.
Ko munotiwo kudini kupiwa mukana kwaitwa vasikala wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba?
Vasikala vanga vashungurudzwa zvikuru. Vakanga vane mwedzi chaiwo vari kujeri. And tafara chaizvo nematongero aita mutongi wedare aratidza kuti hurumende haina nyaya pana vasikala. And zvinhu zvatifadza zvikuru semusangano, takutofarira kuti vasikala vachidzoka tiendele mberi nebasa redu ratiri kuita rekuti tiunze shanduko muno munyika. So isu seMDC tasvika pacritical point now yekuti hapasina kuchisiriri kufa, takuda kuti timobilize vanhu.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDCT iro riri kufana kutungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe nezuro rakakunda musarudzo yameya wedhorobha reMarondera, musarudzo yakaitwa nechipiri yekutsiva vaive meya vachengetai murowa avo vakadzingwa neMDCT pamwe chete nemamwe makanzura mana svondo radarika. Vasimbarashe Nyahuye veMDCT vakawana mavhoti mana vachikunda vaBoniface Tagwirei veMDC Alliance, avo vakawana mavhoti matatu. Makanzura manomwe ndiwo akavhota musarudzo iyi. Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vaFarai Nyandoro vanoti kukunda kwebato ravo musarudzo iyi kuchapa kuti kanzuru idzokere kumushanda kwainotarisirwa nevagari, kwete kupedza nguva makanzura achiita zvemapato ezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti kuno kumarondera municipality kwaitwa maelections musi wechipiri. Sarudzo dzabuda dzakadaiso. VaBoniface Tagwirei veMDC Alliance Party vaita 3 votes. VaSimbarashe Nyahuye veMDCT yavatsvangirai vaita 4 votes. Yekuti mucouncil in a 12 wards, but MDCT, you know, in a simbari which I recall my councillors, my wayward councillors, Nasna Pivis, Ranaka, Uyeje, Wakasia Bato Iri, Wachenda Kunirime Bato, Yagata recall 5 councillors, Sotorakafura, Sakando, I don't know my elections, Amea Aitwe, Timea Wacho, where MDC Alliance Party, Wachengita Murua, the Ward 1. Vakabatwa neriko iyoyo.
Mapato mangani awanikwa achipinda musarudzo iyi?
Sarudzo idzi dzapindwa nemapato maviri anove MDCT yavatsvangirai ne MDC Alliance Party iri kutungamirwa navachamisa. Saka paita mapato maviri.
Zvabuda musarudzo iyi zvichasiya papi kufambiswa kwekanzuro mumarondera?
Zvaitika nhasi izvi zvikutoratidza kuti tadzorera simba parinofanira kunge riri. Penge paita Linde, penge paita Gwanza, ndipo pavharwa zvakare panamwa kuti kanzuru ichitarisa mabasa ayo ainofanira kunge ichiita pasina zvipinganidzo zvekuti uyu ndewekupi, uyu ndewekupi. Apa ndinobvara kutaura kuti marondera kanzu yemarondera yenge isingafambi zvakanaka nenyaya dzecorruption. Ndochekutanga, yenge isingafambi zvakanaka nekuti macouncil chambers iwayo enge maparty offices. Ndomenge makuitwa misangano yepolitical party yazvisatawo zvangu nezita pano. Council chambers menge makugara mine zvibhakera zvokuti meya wedu weMDCT vanyahuye paacceptance speech yavo vatotaura kuti council chambers ino guest house ino yenge yave boxing ring. Saka kubvira nhasi chinhu ichocho chekuti munogaza muchitukanwa muchirwiwa pasina maissues nemaideas panoita kuti guta redu riende mberi zvenge zvisaitwa izvozvo. ukapinda mucheche chete mu council chambers ingiri nyaya kuti ndiani kanzera achaenda kwakati kuti atore mari ndiani achaita zvakati kuti atore mari vasinga discuss the real issues affecting the people of Marondera. Saka isu sei DCT leo tunga miri wedu tuda kudzoredzera simba kuma councillors. Ma councillors aite basa raura haka tumani vanu. Saka tulatati simba rizokere kuvanu. Vanu vauze ma councillors isu kuita. Semaitilo ataita mazua atai kampena. Taiti iso simba roveri mfura. Asi zengezo haku itika zinezi. Sengiza aje kuti simbare uwe, ripa uwe.
Abo wange vari mutauriri we MDCT mudunu rema Shonaland East wafara ya Nyandoro, vari parunare na jonga kandemiri we Studio 7 vari kumarondera simu nyori anona nezo kutongwa kwe matunu mu MDC Alliance vasefro jizai vanoti sebato avanei nezvabuda musarudzo yekumarondera iyi sezvo vachiziva urongwa hwekuparadza bato reMDC Alliance uri kutungamirwa neMDCT. Vazvidzai vanoti vanhu vachataura pfungwa dzavo musarudzo dzeby elections dzichaitwa musi wa5 zvita panove ndipo pachabuda chokwadi chiri muvanhu. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Kumarondera kwakadzingwa macancellors 5 nana kupe hawa wazinga 5 wa wavo council makasura mune wa makansula 7 3 strong MDC alliance members 1 wezanu and 2 characters wangawari wakango mila paka defense kuchika ku itwa record joza and mozi wa uta wanongo recalle wa mazwana saka wakonsira kuti kuwe ne election yes kumarondera mazwana nasi wazoitika ndeshe kuti isu MDC Alliance in spite yokuchikisa dziri wakoma councillors vatatu vamira nesu weko ana kupe uyu vazo weko ana 4 so tano kubvana asita vatanyatsozoona pachena kuti pane ukama pakati pezanu PF nezi ana kupe
saka ini matambira here kudyiwa uku
kukudyiwa here uku takamirira kamusi wa 5-7 haungatiwe kana waida kuenda kumakwikwi wosunga mbira dzakondo vamwe vanhu 5 murile woti ndamhanya relay ndigo kubatsirei musi wa 5 December ndo musi une answer ikayose ichaziva kuti vanhu vanodzikirani.
Tichiona zviri kuitika mumakanzuru izvi zvekuti nhengo dzakapinda dziri pasi pebato renyu dziri kuzodzingwa neMDCT zvinosiya papi chimiro cheMDC Alliance.
MDC Alliance vanhu vanozviziva zvachose kuti ivictim iri kushungurudzwa nezanu. Vanhu vanozviziva izvozvo kuti zanu yakatsamwa kuti makanzuru ose munyika munomu ari mumadhorobha ose akarambiwa nawo 2018 kupewo akarambiwa nawo ose 2018 asi president Tsvangirai vaigarotaura nechimwe chiinsect chinonzi mbuzva mbuzva zingizi kana kuti wasp muchirungu haribereki harirovori haridi asi rinodawo vana saka rinozotenderera mumasango muropa makonya aberekwa navamwe rondoita habra katabura rochishandura kuti mwana wandingi woita waro rotofara wena kusvika rasvika kupedza upenyu kuti mwana wangu yeti rakabva harina kumboroora harina kumbobvisa roora harina kumbodiwa chero nemusikana waro saka ndo zviri kuitika nana kupe izvi nezanu imbuzva mbuzva dziri kushayiwa kuti dzingawana kupiwo macancellors nokushanda pamwe chete kuti vashandure zvido zvavanhu vachizviita zvavo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vasiso zvidzai vari parunare kugweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti vachuchusi vehurumende vanoda kuti mumiriri weHarare West muparamende vari vebato reMDC Alliance Muzvare Johana Mamombe apinde muchipatara chehurumende chinorapa vane zvirwere zvepfungwa kuti zvionekwe kana aine chirwere chepfungwa. Daily News rinoti pave netarisiro huru yekuti nhaurirano rezvinonetsa munyika dzingangotora nzvimbo mushure meZimbabwe Catholic Bishops Conference yaita musangano nava Emerson Mnangagwa vakazoitawo umwe musangano nava Nelson Chamisa. Mukroniko, hurumende inozivisa nano natu, zekuza ururuwa kwe shikuru mwinambuzi kana uti November gorerino. Yavi nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamarari West Studio 7. Tinotenda neNews to Zamuno. Kuti Studio 7 mazuva ano iri kunetsa kubata pa radio. Rambai vakadaro.
Pamusoro yepamusoro yevatefenyura veStudio 7. Tinoti mabira wani manheru anhasi. Tinokutenda neStudio 7 dzamunotipa dzeStudio 7 dzechokwadi. Nichiti murisese vana Jonah, vana Sismave, nana blessings Zulu nevamwe vese. Hakuna kuti ripo tinokutenda nenhau dzamunotipa nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti dai nhasi dai magadzisa masaisa. Ngati nhasi aishupa viskaiti Studio 7 hatina sokizo zvakanaka nhasi. Ya wanze mashishishishi, saka anasa zike zakanaka, but not in the next season. Zamuno tipa na uze chokwadi, njini tine itwa Sorai Webesta, Dripa, South Africa, pa Jane Face up.
Hey, masoya sepa Studio 7 apu, aiwa tuote ndani na uza muno tipa, vese wa shamarare vese wa riko, aiwa tunundu wa kufara cha izu. Mashoko angu ina dauta urandee kudai so, kana MGC Alliance ya President Chamisa ya baka terera. Kana uchigeza paruizi, ukasikiwa nebenzi, benzi maratura embe zaako rotanga kutisa. Iweo katakuri zingirira, kutu kutuwe embe zaako wano, chukuona wantona jiwe nduwe benzi. Saka na MDC ya President Chamisa, na wafisi ya nena kupi, wafome imwe pati yao imwe, sine basa nize MDC, zao chichi. Vasiye vano sokuona dzvaratidzo unyanzvi hwa President Chamisa kuti ndeve vanhu havasiye makoti. Ndopata kuda kuchiona vushingi hwa President apa. Iwo ngavasiya nevozi mavhoti haisi nawe mudhuri kana zita kana zvasiya, asi Chamisa unoona kuda Chamisa chete. Saka ngavasiya nezvakawanda bhozi chinoenda kumakoti, hapana makoti nezanupf nanakupa vane kudyiwa. Saka the best way ngavafuronge imwe zita rinoita kuti tigare takagadzira semasupporters. Isu vanhu vese vari kumadiaspora panoitwa mavhoti ngatidzokerei kumusha, kwete kungovavata paStudio 7 apo. Ndini Murwiti paKimbari.
Vana veZimbabwe, ini ndati ndatibetserane. Hapana here umwe mutemo unotibvumira kuti tiende kunoripota mwonzora uina kupenga wepazvinhu zvavari kuita zvese? Vakasenzesa authority isiri iyo, vakacreata such a lawlessness inohlisa munyika kuti muite mabyelection. Vadzinga makansela nemaMP akatsarudzwa nevanhu. Vakamira papi vanhu ava? Tinofanira kuvasungisa vabvunzwe. Ende ndozva kuti mamajistrate nemakodzi vachavarambira kuti hatina kumbovaudza kuti vaite zvei zvavari kuita. Iko zvino vakuda kutora zita, vanoritora sei? Regationi kana vakaenda kumasoja nekumapurisa voenda vonotora zita, tione kuti vanoritora sei MDC Alliance. President Chamisa, ramai makatsiga, tiripo takakutsigirai, hakuna zvinoitika. Ndozvinoita kana nyika yakuenda kunotorwa, umwe vanongoitawo kazvo kungoti ndinzi ndiripo, but hakuna authority yamungapa mwonzorwa naku kupe vanhu vakararama muZimbabwe. Vanodofa day one iroro rokutanga. Tarisai muone zvavari kuita. Handizivi kuti vanovatsigira vanovonei pavari, nokuti paya paita kusiyana kwepfungwa. Dzimwe dzaakutorosa dzaakutorwara zvadzo. Ndatenda hangu.
Makabiko vashamarari vedu veStudio 7, ndinokukwazisai zvikuru ndichitenda nenhau dzakanaka dzamunoramba muchitipa muchitizivisa zviri kuitika munyika yedu. Inini ndangotaurawo nezverubato iro rekuzviti opposition party rekutungamirwawo namai Kupe vachishandiswa nezanupf vachihwanda nekuti opposition party, kuti chinangwa chavo chiri papi chepo chaipo? Ngavasadaro amai ava, ngavaiti semunhu mukuru, semunhu anofunga. Vasade kutambudza vana veZimbabwe kana kuda kuvhiringidza bato ruda kurwira zvido zvevanhu, kuda kurivhiringidza nekuda kufambidzana kuvanoita navo muNangagwa nevo varume vaiyairawa komichi namwonzora ngavaitise varume vakuru kwete kushandiswa nemukadzi uyo ndatenda zvangu kana vachizvinzwa ngavachinje zvavari kuita vanhu vavo vaitise vanhu vakuru vanzwi rezimbabwe tsitsi kwete kushandiswa nezano zvavari kuita izvi vachinyepa kuti opposition party inorwisana neruling party kwete kuti yorwisana nemi opposition party votitiri opposition party
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakuru vekereke yeCatholic kuVatican vari kutsigira nhano yavakatora yekuda kunyorerana zvechibvumirano nehurumende yeChina chekuti Pope Francis vave nechekuita mukusarudzwa kwemabhishopi ekereke iyi muChina. Izvi zvinotevera kukurudzirwa kwekereke iyi negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo kuti Vatican isanyorerana chibvumirano chitsva neChina. VaPompeo vakanyora kazhinji kazhinji paTwitter pavo vachiti vakuru vekereke ava vasanyorerana chibvumirano ichi neChina. VaPompeo vakanyoravo pakakura mubepanhau rekereke iyi vachikurudzira Vatican kuti isaite izvi. Vakuru vatatu veVatican vasina kuda kudomwa nemazita vaudza bepanhau reReuters kuti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko ataurwa navaPompeo avo vanotarisirwa kushanyira Vatican mwedzi unouya. Vamwe vakuru mukereke iyi vari kushora vaPompeo zvikuru vachiti vari kuda kutonga makereke uye vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumakereke avo vachiti vaPompeo vanofanira kuziva zvokutaura sezvo vari gurukota rinofanirwa kugadzirisa nyaya dzekuti nyika dzidziane zvakanaka. Chimbetu nekambo kake pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vajobscala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi ukuwo munyori mukuru webato iri vacharlton wende vachibviswa parimandi. Badore MDCT, Rino Kunda Badore MDC Alliance, Musarudzo Dzamea Wemarondera, Tashika Kumagumo, Chironga Chedu Chanasi, Divai Nesu Zvekare Maneru Anasi, Apo Tichikupai Zvedzimwe Nhau, Ini, Ndini Tanonoka Wande, Ndiri Washington DC, Ndichiti, Moswera Zvakanaka.